Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chimabvutu 2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Dambudziko rekushaya zvekufambisa roramba richikomba munyika, uko hurumende ichiti vemakombi vanoda kushanda ngavaite mushandira pamwe neZUPCO. Muri zhinji dzemudunhu remutasa dzosara dziri pamhene mushure mekuputsirwa dzimba nemhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kumaTembeland North nezuro. Zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere, kana kuti 1568. Vanhu vatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana maviri nemakumi matanhatu, kana kuti 38,260. Vanhu vasere vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi maviri, kana kuti 35,620. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemakumi manomwe nevaviri, kana kuti 1,072. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba munyika yose vava zviuru mazana mana nemakumi maviri nevasere nezana rimwe chete nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 428,135. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi mapfumbamwe nezviviri nezana nemakumi matanhatu nevana, kana kuti 92,164. Hurumende inoti kuti ikwanise kudzivirira kupararira kwechirwere ichi inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba. Kunyange hazvo muZimbabwe nedzimwe nyika uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuti dererei pari zvino. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari kuyambira vanhu kuti vasari vare, sezvo chirwere ichi chichigona kudzoka zvine mutsindo sezviri kuitika kuIndia pari zvino.
Tikatarira kuIndia iko zvino izvi, ndokwakomba chirwere cheCovid kudarika nyika dzose pasi rino rose. Tiri kutonzwa kuti vanhu vari kufa vane uwandu hunodarika 2,000 pazuva, kana kuti mumahour 24, uye vanenge vabatwa noutachiona hweCovid vanenge vachidarika kuma 300,000 vari kurekodwa zuva rega rega. Saka zvinhu zviri kutoratidza kuti chirwere ichi hachisati chaenda zvachose. Iko kuIndia tikatarira mavhiki aperayo vakanga vachitoratidza kuti vari kutota isusu kunoku utachiona hweCovid hwadzikira zvikuru. Saka vanga vachitotaridza kuti haano takaita zvakakwana zvakawanda zvakaita kuti utachiona huite sehwadzikira chose. Asi iko zvino izvi vakangotopinda musecond wave vasina tarisiro yacho, vakavarairwa.
Izvi zvinoratidza chii kunyika yeZimbabwe, Dr. Maida, tichitarisa kurwisa denda iri?
Zvotoratidza kuti utachiona hweCovid hwausati hwapera. Isu senyika tofana tiri kumazuva ano tikatarira zviri kubuda kubva kubazi rezveutano, vanhu vanotonzi vabatwa noutachiona hweCovid vanenge vari pasi pe30. uye kana vanenge vachinzi vafa nokuda kweutachiona hweCovid ihohu vanenge ari manhamba mashoma shoma zvikuru. Saka tinofanira kuti tidzidze kusavarairwa, nokuti kuvarairwa ikoku ndo kunoita kuti tingowanikwa tisina kugadzirira.
Muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei kuti vasatapurirwe kana kutapurira vamwe chirwere cheCovid-19 ichi?
Ose zvagara zvichitaurwa izvozviya zvokuti tinofanira kuti tipfeke mamaski paruzhinji pese patingafamba kana patingava, uye kuti tirege kungoungana-ungana zvisina tsarukano, uye kuti nyangwe patinofamba ipapa pazvinogonera tinge tichiita physical distancing, nyaya yekuti hatifambi takatsinhana. Izvozviya nokugeza maoko nesipo nokusanitaiza, zvose izvozvo zvinotarisirwa kuti tirambe tichizviita. Chiziva kuti chirwere ichi kana tikatarira zviri kuitika kuIndia chinokwanisa kudzoka chine ukasha nesimba rokuuraya vanhu, uye rokuti vakawanda vabatwe nacho vachiita macomplications akawanda apa tisina tarisiro kana fungidziro kana gadziriro inenge yakakwana.
Ko, panyaya yetumwe tumhando tunoramba tuchinyuka nyuka kana kuti ma-strains e-COVID-19 zvinenge zvichifambawo sei?
Kuindia iko kuri kutoonekwa kuti pane mamwe ma-strain kana kuti mhando dze-COVID dziri kutoonekwa dzagara dzisina kumbenge dzakaonekwa. Saka izvozvo zvinokwanisa kutongoitika chero kunyika ipi neipi. Saka hatifaniri kuti tivarairwe zvachose kana kuti vanhu vangofunga kuti taakuzvinzwira kuna vamwe kana kune dzimwe nyika, nokuti chinokwanisa kutouya chikaita zvinorova mukati moruzhinji rweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avakambotungamira chipatara chechitungwiza, uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association modunhu reMashonaland, vari parunare muHarare. Vashandi, vana vechikoro nevamwe vanhuwo zvavo vanenge vachifamba vatarisana nedambudziko guru rekushaya zvekufambisa, apo hondo pakati pehurumende nevemakombi iri kuenderera mberi. Hondo iyi yasiyawo mapurisa nevanhuwo zvavo vakuvara, vamwe vachifa, apo vemakombi vasiri kubvumidzwa kushanda vanenge vachiita wakiti nagonzo nemapurisa. Vachinyora padande mutandi ravo reTwitter, mapurisa ati ari kutsvaga vaMorris Mukwende vekuKwekwe, avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuponda mushure mekunge vatsika mumwe mupurisa wechidzimai aida kuvasunga achivapomera mhosva yekutakura vanhu zvisina mvumo mumugwagwa weAmaveni Gokwe nemusi wemugovera. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekupwanya makombi mawindscreen nekukandawo zvipikiri mumigwagwa. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende haisi kuzodududza pakuti vanoda kutakura vanhu, kunyangwe vashandi nemakambani nevana vechikoro, vanofanira kuzviita kuburikidza nekambani yeZupco chete. Vanoti makombi ari kubviswa mumugwagwa nekuti anokonzera nyonga-nyonga. Asi vemakombi vakawanda vakaudza Studio 7 kuti havadi kushanda neZupco nekuti haibhadhare. Makombi akawanda akatorwa nemapurisa muBulawayo svondo rapera, zvakasiya vanhu vakawanda vofamba netsoka. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Urongwa hwokuti vemakombi vanofanira kushanda neZupco urongwa husina kumbotambirwa nevemakombi vakawanda.
Sei muchidaro vamwe?
Taona makore zvaitika izvi kuti vashoma vakaregista paurongwa uyoyo vakawanda vakaramba nenyaya dzemari dziri kubhadharwa, kana kuti hurumende inenge isingabhadhari mari tingati inokwanisa kuti vemakombi vararame. Takambotaura kuti urongwa hwacho tikati pachirungu is not sustainable.
Ko, chii chaitika hurumende ikaramba ichiti ngaivhiwe vemakombi vachiti ngaisavhiwe?
Iyo zvino kana hurumende ichiti inoda kuti vese zvavo vanhu ngavashande pasi peZupco, tichaona kuti vakawanda vanogona kutobva kubhizinisi iroro retransport, nekuti havasi kufarira kushanda neurongwa hwakadaro. Kakawanda hurumende inenge isingabhadhari in time, mari dzacho dzinobhadhara havazogoni kugadzirisa motokari dzavo padzinenge dzatu dzakudoda sevhisi.
Zviri kuitika izvi zvasiya mushandi ari papi?
Vanhu vari kunetsekana kuenda kumabasa kudzoka, nekuti vaya vakawanda vemakombi vange vachizvishandira vega, ndivo vange vachibatsira pavakazobvarirwa kuti vasafambe ne-lockdown ya-2020 kwekutanga. Dambudziko rekufamba rakazokwira. Takaona transport yakutotanga kunetsa gore rakapera kuzosvika gore rino, pakazorelaxwa COVID-19 regulations iyo zvino. Taona zvakare vanhu vakutowanda kufamba kuenda kumavasa. Vanhu vari kutambudzika zvoku zvasina kumboona nguva yapfuura.
Ko vemabhizimisi kana varidzi vemakambani vari kurasikirwawo sei nedambudziko iri?
Zvinenge zvakutoaffecta vemabhizimisi, vaya vane madeadlines, kana vashandi vasingakwanisi kusvika kumabasa in time nekuti havana kukwanisa kuwana motokari dzokuvasvikisa kumabasa, inoita problem yakawanda. Saka tingati vemabhizimisi vari kurasikirwa, tingati man hours akati wandei.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Zvino hazvina kumira zvakanaka kumutasa district kumanikaland, uko vanhu vakakuvara uye vamwe vakaputsirwa dzimba nemhepo nemvura yakasimba nemusi wechishanu. Izvi zvauyawo panguva yakaipa nekuti munzvimbo zhinji dzenyika madotanga kutonhora zvakanyanya. Hatina kukwanisa kubata mukuru webazi rinoona nezvenjodzi reCivil Protection Unit vaNathan Komo, kunyange hazvo tanga tavatumira mibvunzo. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Musi wechishanu manheru nzvimbo yemutasa inobata ward 10 kunonzi kusamaringa, ward 19 moyo shumba dombo, ward 18 nyakatsapa shamu, neward 24 kwamapara. Nzvimbo idzi dzakawirwa nedambudziko rechimvura mawe chakatanga pakati peusiku kuma 2:11, zvokuti patakazofamba nezuro tichiita assessment mumawards aya takaona misha mizhinji yakabviswa madenga, neimwewo yakadonhedzwa madziro ayo, nemagadheni nemuminda magwere akadonhedzerwa pasi.
Muungati imhuringani dzakawirwa nedambudziko iri?
Misha yandakasvika chaiyo chaiyo ndichinyora pasi ndakaverenga misha 57, but handina chokwadi kuti ndiyo yese here, nekuti handina kukwanisa kutenderera nzvimbo yacho yese bhozi yakataramuka uyezve ihombe. Takange tatumana kwakasiyana. Ndinoziva kuti kune timu yekudistrict administration yaDDC yakabatawo nerumwe rutivi.
Pane vakakuvara here?
Ndine misha mitatu yandakaona yakatodonha ichiwira vanhu vanga varimo. 4 wacho pamusha wekutanga wakaenda kuchipatara pamwe shumba clinic wakarapwa wakadzoka kumba. Then mumwe musha vanhu vacho ndevechipostori zvavo, saka vadairi mune zvekuenda kunorapwa. Mudzimai wepo akakuvara musoro akanobatsirwa kunzira dzavo dzemarapiro avanoita. Ndakaona aiswa grease mumusoro. Ndo vanhu vatanga takanzwa vakakuvara. Vazhinji kwakuri kungoparara kwemidziyo, nekuti midziyo yakanaiwa nemvura, masofa, mibhedha, matebho, zvese zvakadaro zvakaparara mudambudziko iri. Kuzoti magadheni magwere mazhinji, tirikutonodzera toda dambudziko renzara mukati menzvimbo. Magadheni miriwo binzi dzanga dzarimwa nevanhu zvakapera kuparadzwa zvese.
Semaonero enyu zvingade kuitirwa vanhu ava kuti upenyu hwavo huvewo pari nani?
Padambudziko kukura kwarakaita pane zvinhu zvakawanda zviri kudikana, asi ndinofara kuti ofisi ya DDC nezuro pataifamba vaibatana nevanhu vatatiri navo vachida kunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi. Saka ndakazopiwa information yekuti pane vakanga vapwanyirwa dzimba idzi misha inokwana mirongo muna 4 or 5 vakazopiwa matend.
Ko, sei dzimba dzakawanda kudaro dzakadonha nemhepo nemvura?
Inyaya yekuti vakavaka dzimba idzi pasina simende. Chinoitota kuti vavake pasina simende hakusikuti havazivi kuti dzinodiya simende kuti dzisimbe, asi kutoshaya.
Ko, pane zvekupfeka papangadiwe zvinhu zvakaita sei vasarwaka?
Nguva yatiri yatongova yekutonhora, vanhu dai vakakwanisa kubatsirawo nezvinodziya angava mablankets, vanokwanisa kubatsira zvakare nelighting. Munoona kuti dambudziko iri riri kuitika mumisha ari manheru kunyanya, saka makendu haazoiti kushandisa kubakidza kuti vanhu vaone. Saka zvimwe zvinhu zvakangokosha kuti mikova ibatsirike nemalights anotakurika esola aya, kuitira kuti panenge paitawo dambudziko vanhu vanokwanisa kuvhenekerana vachiona.
Mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka vari parunare kwamutasa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuBritain nekuUkraine kunoita misangano. KuLondon vaBlinken vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende vaBoris Johnson negurukota ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab. Vachaitawo mumwe musangano nemakurukota enyika dziri mugungano renyika nomwe kana kuti Group of Seven kuKiev, Ukraine. Vari kutarisirwawo kusangana nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky, sezvo nyika yavo iri parumwananzombe nekuda kwekunetsana zvakasimba neRussia. Muna 2014 Russia yakatora rimwe dunhu renyika iyi reCrimea. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vanoti vaBlinken vari kunoudza Ukraine kuti ine rutsigiro rwakasimba rweAmerica. Mazana nemazana evanhu akaungana muguta guru reChad Njamena neZuro achichema nekuiga vanhu vakaurayiwa nemusi wechipiri nehurumende yemauto vachiratidza kusafarira kwavo vari kutungamira nyika pari zvino ava. Munyika umu hamuna kugadzikana mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaIdris Deby vaurayiwa nevakapandukira hurumende, mwanakomana wavo General Mahamat Idris Deby uyo ari kutsigirwa neFrance achibva afanobata matomu. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaVhusumuzi Mukwananzi, mukuru wekambani yeMairana. Vamukwananzi vakabva kuvhura imwe ofisi kukariboko. Kambani yeMairana inotungamirwa nevechidiki mhuri yeZimbabwe iri kuendera mberi ichikura. Tina vamukwananzi pachirongwa kuti vatiudze zvizere. Vamukwananzi, tinomugamuchirai muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere nezvekambani yenyu inonzi Mairana.
Ndinotenda zvikuru nekuva neni nhasi. Mairana ikambani inokubetsera kana uchida kutenga zvinhu kumhiri kwemakumo, kana kuti uda kutumira mari. Kana uri muZimbabwe uchida kutenga zvinhu kuSouth Africa, kuChina kana kune dzimwe nyika, tinokubetsera.
Kambani yenyu iri kubatsira vanhu sei panguva iyo nyika iri kurwisana nedenda reCOVID-19, tarisa nyaya yekuti mabhodha achiri akavharwa?
Kambani yedu panguva ino COVID-19 tinoona kuti macross border passes akawanda asi kufamba, vanhu havasi kukwanisa kufamba kuenda kune dzimwe nyika. Kana wange uchifambira uchida unotenga mushonga wako South Africa kana kuti kuZambia, Mairana inokubetsera. Kana uchida kunohodha zvinhu zvako. Chitotaura mazuva mashomarutero tinoiti Mother's Day. Pamwe iwewe uri stuck kune imwe nyika uchida kutumira mapresents ako, uda kutumira mai vako mari, da kutumira mai vako chikafu, maerana inokubetsera.
Sezvandambotaura patatanga chirongwa, makabva kuvhura imwe ofisi mudhorobha reKariba. Titsanangurirewo kuti chii chakaita kuti musarudze kuvhura ofisi kuKariba, uyezve muchange muchibatsira vagari muKariba sei?
Tinotenda zvikuru, tinotendana Mwari nemukana watakawana kuvhura bhizimusi yedu kuKariba. Kariba is one of the most interesting towns munyika yedu. Kana uchitarisa kuti magetsi ese emunyika anobva kuKariba. But isusu takaona kuti maentrepreneurs, vanhu vanotengesa, vanhu vakawanda vemuKariba vari kushaya maservices emairana. Saka takaona zviri nani kuti tivhure mairana. But at the same time mukanyatsotarisa Kariba ripadhuze neZambia. Isusu tiotarisira kuti mazuva mashoma tichakwanisa kuvhura regional office yedu yeZambia. Saka kana tiri paKariba tinoita kuti tokwanisa kuconnecta Zimbabwe tichishandisa ofisi yeKariba tichikonekta chienda nekuSouth Africa. Saka iyi yange iri strategic move yatakaona kuti aiwa ngativhurei maofisi muhighway inoenda kuZambia tokwanisa kunyatsokonekta maclients edu ese zvakanakanaka.
Aiwa nguva ndiyadyanana vamukwananzi, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa, asi kandai mashoko enyu kune vateereri petai huri kuredu.
Tenda zvikuru nemukano uyu wamandipa. Vanoda kuziva nezvemairana munotowana paFacebook kana kuti munokwanisa kutitumira kana muri kusouth kunze kwenyika munokwanisa kushandisa namba dze0027786201966 kana 0779906129 kana kuti www.myrana.co or www.myranapasses.com. Saka munotiwana paFacebook, pamawebsites, paWhatsApp. Tinenge tiripo, tinoziva kuti data ino netsa muZimbabwe. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vari paFacebook nepaWhatsApp. Munotiwana ipapo zvekare.
Muri Zimbabwe, regai titore mukana uyu kutenda vavhusumuzu mukwananzi nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection pano panhepfenyuro yeStudio 7 8-9 PM muri Zimbabwe. Tichange tiripo zvekare paFacebook page redu reVOA Shona. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Maikove. Muri Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tinamufundisi Rebecca Makai kuti vatibatsire nemubvunzo wabva kune umwe mutereri anoda kuziva kana zvenyaradzo zviri muBhaibheri. Reverend Makai, kwadzisai vatereri mupindire mubvunzo wemutereri uyu.
Makadini vatereri nevatepfenduri, ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyo wahuya unotiwo machurches akawanda echikristu anoita manyaradzo. Pane here rugwaro kana magwaro muBhaibheri anoti tai mutambo uyu? Tinoziva kuti nyaya yenyaradzo inyaya yakatiome chose nekuda kwekuti ndiriwo munhu mutema. Asi chinhu chandirikuda kuti nditsanangure ndechekuti vanhu vakawanda vari kuita manyaradzo kuti varite sekunge vanenge vachirova havo makuwa. Asi sekunzwisisa kwandinoita, nyaradzo inzira
yekunyaradzana nemwe wedu anenge afirwa mumhuri, kurangarira vasiwa, kuvanamatira nekuvasimbisa nekuda kwekushayikirwa, nekuti rufu chairwo runozotanga kana munhu avega vanhu vachinge vatsauka vadzokera vaenda kudzimba dzavo. Ndosaka tichipa nguva yemwedzi kuti munhu zvimbopinda, kuti munhu atende kuti chokwadi upenyu hwatochinja. Ndava ndoga.
Imo mubhaibheri mune gwaro here rinotsigira kuti vanhu vaite zvemanyaradzo?
Kuti nditi pane gwaro ranenge tiririmo mubhaibheri rinotsigira kuti vanhu vaite manyaradzo, ndingange ndoreva nema. Handinai kuriona, handinai kunzwai mubhaibheri pakanzi pari kuitwa manyaradzo. Handina kupaona ipapo.
Zvinorevei izvi mufundisi Makai?
Kana tichiverenga bhaibheri tinofanira kuti tinzwisise kuti chekutanga bhaibheri iri panguva yarakanyorwa rainyorerwa kuvanhu vakaita sei, uye nzvimbo yakanyorwa bhaibheri yanga iri nzvimbo yakaita sei, uye tonzwisisa kuti meseji yakanyorwa apa yaive iri directed kunanani, tochizotarisa kuti zvinoaplya sei kwatiri zuvara nasoro. Saka ndandiri kutaura izvi kuti kunyange dai mubhaibheri tisinai similar occasions dzakafanana nenyaradzo, but maringe nemaisraeri culture yavo mubhaibheri vakanga vaine tsika yavakanga vachiita, iya yatinoona panana ana Maria Magadharina nevamwe vachimuka mangwana nengwanani kuenda kuguva raJesu pakuti vano huona kuti pakamira sei uye kuti vagosiya vamuisa mafuta. Itsika inoitwa nevanhu vechiIsrael vechiJudha ivavo, ikaucha yavo.
Mufundisi Makai, isu takamira papi mutsika dzekuchengeta vafi vedu?
Isu vechiAfrican vanhu vatema, ndinoziva kuti especially isu maZimbabwean tinayowo tsika yedu yakada kufanana neiyoyoyo yechiJudha, yekuti vanhu vanomukira mangwanani kana munhu ashaya kuti vanofumuenda kuguva kunoona kuti kwarara sei. Asi chandinoda kutaura ndechekuti musoko raMwari tsika nechitendero hazvisi zvinhu zvinonyanya kupesana kana zviri zvinhu zvinoitwa mune zvakanaka.
Tipewozve mashoko enyu okupedzisira panyaya iyi.
Ndinokurudzira kuti kazhinji nekuda kwezvaakuitwa pamanyaradzo dzimweni dzenguva zviri nani kungoti kana munhu ashayika tongoita zvese topedza ipapo.
Tinokutendai Reverend Makai
Mazvita.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana paine mibvunzo yamuinayo yamunoda kuti ipindurwe, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Musakanganwe kuti namba iyi ndiye zvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Dambudziko rekushaya zvekufambisa roramba richikomba, ukuwo hurumende ichiti vemakombi vanoda kushanda ngavaite mushandira pamwe neZUPCO. Mhuri zhinji dzemudunhu remutasa dzosara pamhene mushure mekuputsirwa dzimba nemhepo nemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati